Urongwa huu wakafamba zvakanaka. Ndikati inini World Braille Day izuva rinopembererwa pasi rose musi wa4 January. Musi wa4 January ndo birthday ra anonzi Louis Braille. Louis Braille ndiye akauya nerunyoro rwebhuku runoshandiswa nevanhu vasingaoni kuti vange vachikwanisa kuverenga. Saka idzi dzanga dzamhemberero dzekupemberera World Braille Day yakavako musi wa4 January.
Vateereri vangade kuziva vakuchera kuti zvishuviro zvenyu zvanga zviri zvei pakupemberera zuva iri.
Chekutanga kuti vana vasingaoni vange vachikwanisa kuendera mberi nedzidzo. Zvakakosha kuti Braille inge ichikwanisa kunge iriko kuzvikoro kwavanodzidza. Chechipiri ndechekuti zvimwe zvidzidzo zvatinoita zvingava maths kana kuti ama science, even music, zvidzidzo zvinokwanisa kutodzidzisikawo neBraille, asi tinoona kuti mazuva ano Braille yanga isingatanyanyi kukosheswa. Saka shuviro yedu ndeyekuti tinge tichikoshesa Braille, tinge tichitsvaga nzira dzekuti Braille iyi inge iriko kuzvikoro kunodzidza vanhu vasingaoni kuti vange vachizokwanisa kuverenga nekunyora nerunyoro urwu, nekuti kubudikidza nekuverenga neBraille ndo pavanokwanisawo kudzidza vana verengo nezvimwewo zvakadaro.
Muri kuwana rubatsiro rwakadii kubva kuhurumende?
Ndingati inini rubatsiro rwatiri kuwana rushoma. Sekuziva kwenyu kuti hurumende inenge ichingochema mari, ndo dambudziko ratiri kunyanya kusangana naro kuti hurumende inenge ichichema mari. Asi isusu shuviro yedu yanga iri yekuti dai hurumende yadzidzisa vamwe vadzidzisi vakawanda kuti vange vachikwanisa kuziva Braille uye kuti vange vachizokwanisa kuidzidzisa muzvikoro.
Hurumende inogara yakachema nerekuti zvaina mari yekuti iite zvinhu zvakawanda. Saka imimiwo sevanhu vane ruzivo nedambudziko iri, zvii zvingaitwe nenyika mukugadzirisa dambudziko iri?
Ya, chekutanga ngativirirana kuti mari hatisi chochinhu chikuru chinenge chichidiwa. Chekutanga maonero atingati mapositive attitudes ndo anenge achidiwa. Kana tichiti hatina mari yekuti zvinhu zviitwe, iko zvino hatitombozivi kuti vanhu vacho vasingaoni vari muzvikoro vangani, hatitozivi kuti vanhu vakaremara vari munyika munomu vangani. Hapana kana census yato yaitika kuti vange vachiverengwa tinge tiziva kuti vangani. Saka zvinhu zvakadaro ndo patingazotanga kutangira kuti chero mari yacho kuri kuti tiri kuitsvaka, tinenge taakuziva kuti tiri kutsvaka marii. Nyaya yekuti hatina mari inongotaurikawo zvayo, asi tikavabvunza kuti oraiti mari yachona inodiwa i mari iyi, vanenge vasingatozivi. Saka ngatitangire pakutomboziya kuti vanhu vasingaoni vari munharaunda vangane, vari kuzvikoro vangane, vangangoda rubatsiro rweBraille, tochizoendera mberi tichitangira ipapo.
Pane kushushikana kuripo kune avo vanoda kuita mabasa ekutora nhau asi havana ruzivo rwokushandisa Braille. Zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Ndingati zvandataura zvezvo kuti Braille inofanira kutanga kudzidziswa, kutanga kuzvikoro zvepasi ichiuya kusekendari nekuzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Tikadaro zvinozotibatsira kuti tinge tichikwanisa vana vange vachizokwanisa kushandisa Braille. Pare zvino dambudziko riripo nderekuti dzimwe nguva zvikoro zvazvo zvepasi vashoma vanokwanisa kudzidzisa Braille, vashoma vanodzidzisa Braille. Saka ndotangirei pasi, titangire nevana vanenge vachiri vechidiki, tichikwira kumusoro kuitira kuti zvinhu zvinge zvisizvo pakufamba zvakanaka.